mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvekare mangwanani anhasi uri musi wechitatu 11 mbudzi 2020 makaterera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chanhasi. Vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevashanu 255. Zimbabwe Nurses Association inoendesa bazi rezveutano kumatare edzimhosva nenyaya yekutyora kodzero dzavo. Zimbabwe Council of Churches inoshedza musangano nevatungamiri vemasangano evarayiridzi pamwe chete nevanyori mune zvedzidzo vezvikoro zviri pasi pemakereke. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Bazi rezveutano rinoti vanhu vafa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave mazana maviri ane makumi mashanu nevashanu 255 zvichitevera kufa kweumwe munhu kuBulawayo neZuro. NeZuro kwekare vanhu vanoita makumi mana nevapfumbamwe 49 vakabatwa necoronavirus muZimbabwe. Pavanhu ava makumi maviri avo 20 vakatapurirwa chirwere ichi muZimbabwe, vamwe makumi maviri nevapfumbamwe vachinzi vakadzoka kubva kuSouth Africa. MuHarare ndimo mune vanhu vakawandisa vafa nechirwere ichi vanoita zana nemakumi maviri nemumwe 121, Bulawayo ndiyo inotevera nevanhu makumi matanhatu nevashanu 65 vafa nechirwere ichi, ichiteverwa neManicaland ine vanhu makumi maviri nevana 24 vakafa nechirwere ichi. Parizvino Bulawayo inoratidza kuti yave kuremerwa nechirwere ichi zvakanyanya. Kubva musi wa10 gumi guru kana kuti October kusvika musi wa10 mbudzi November, vanhu vanoita mazana maviri nemakumi mashanu nevatanhatu 256 vakatapurirwa coronavirus muBulawayo, makumi maviri evanhu vacho vakafa. Panguva imwe chete iyoyo muHarare, vanhu makumi mashanu nevapfumbamwe 59 vakatapurirwa chirwere ichi asi hapana akafa. Vanhu vabatwa nechirwere cheCOVID-19 muZimbabwe vave zviuru zvinomwe zvine mazana matanhatu ane gumi 8,610. Vapora munyika vachiita zviuru zvisere zvine makumi mana 8,040. Mutungamiri wesangano revakoti reZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vanoti vaendesa bazi rezveutano kuburikidza nemunyori mukuru waro Air Commodore Jasper Chimedza nenyaya yekutyora kodzero dzavo. Vakoti vanoti hurumende iri kutyora chibvumirano chavakaita nayo kuti vashande mazuva mashoma nekuda kwekuti mari yavari kutambiriswa ishoma. Vashandi vehurumende vape nemwedzi yakawanda vachiramwa mabasa nenyaya yemari iyi. Sachigaro veHealth Services Board Dr. Paulinos Sikosana vakati vamwe vakoti vairamba kushanda mazuva mashanu havasi kuzotambiriswa uye vainge vamiswa basa. Mashoko aya akatsinirwawo negurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mtsvangwa, avo vakati dare remakurukota rakatenderana kuti vakoti vanoita chiuru nemazana maviri ane makumi masere 1280 vamiswe pamberi pedare rekuvaranga. Vakoti vanodarika chiuru chimwe chete vari kutarisirwa kumiswa pamberi pematare ari kuumbwa muzvipatara zvakasiyana-siyana kutanga svondo rino. Blessing Zulu weStudio 7 abata vadongo.
Ukatarisa nyaya iyi kufamba kwairi kuita kune kunyepa kwakawanda. kunova kuno konzeresa kuti muri Zimbabwe isanzwisisa kuti chii chiri kunyatso kuitika. Saka kuendesa nyaya kumatare ndeimwe nzira yekuda kuti tikwanise kujekesa kuruzhinji rweZimbabwe.
Zvii zvamuruda kuti vanhu vazive?
Kuti isu vana mukoti waiti chiti vana mukoti havasi kukwanisa kuenda kubasa mazuva 5 pasvondo zvichibudikidza neagreement yatakaita nehurumende inova iyo hurumende yakuchinja kuchibvumirano chatakaita. Isu tichakamira pachibvumirano ichocho, hurumende yakatitaurira iyo kuti haina mari yekuti bhadhara, mari inokwana. Saka isina mari inokwana, zvanga zviri pachena kuti mari yavanotipa even netransport haikwanisi kuti mukoti angaenda kubasa zuva nezuva.
Vakoti vari kupuhwa mari pari zvino yekuenda kumabasa?
Tichitarisa pari zvinezvi, vana mukoti transport allowance yavo yavanotambira i-400 RTGS inova iyo 4 US kana mukaisa kumari yekuAmerica. And 400 RTGS imari inodiwa namukoti pazuva rimwe chete kuenda kubasa. Asi iyi ndiyo mari anopiwa kuti aende kubasa mwedzi wose. Saka zviri pachena kuti zvinhu izvi hazvikwanisiki, it's not possible. Nekuti zvazvinoreva ndezvekuti kuti mukoti aende kubasa mazuva ose ari kutaurwa nezvavo aya pasina kugadziriswa panyaya dzemari. Zvinoreva kuti mukoti anonga akufanira kutokwereta kune vamwevo kutotsvagawo dzimwe mari kuti akwanise kuenda kubasa. Zvino kana basa rasvika pakuti iwewe ndounoribhadhara kuti uriite, handifungi kuti zvinonga zvichiri nechirevo izvozvo. Saka ndonyaya yatiri kuda kuti ruzhinji rweZimbabwe nemunhu wese ane chekuita, ane mainteresti nenyaya dzakadai neidzodzi idzi, nekuti inyaya dzeutano, nyaya dzinobatsira munhu wese, zvinzwisisike.
Sei musiri kuwirirana nedanho rakatorwa nemunyori mukuru mubazi rezveutano?
Permanent secretary vanga vasina mvumo yekuvhaileta chibvumirano chakaitwa, nekuti pachakaitwa chibvumirano pane zvatanga takawirirana. Takanga takataurirana kuti izvi zvichangozobviswa chete kana hurumende ichinge yakwanisa kubhadhara manesi, yava capacitated, yavapa mari inokwana kuti vakwanise kuenda kumabasa, vachinoshanda vachitengawo chikafu, vachibhadhara marendi, vachidyawo nemhuri yavo sezvataimboita kudhara. Saka chibvumirano ichi izvozvo zvatakawirirana izvozvo hazisati zvagadziriswa, asi taakuona kuchitonzi chidzokerai.
Sika muri kunzi muri kuramwa mabasa?
Aiwa, ana mukoti havasi kuramwa mabasa, ana mukoti havasi kustrike, ana mukoti vari kuenda kumabasa. Asi vari kuenda kumabasa mazuva atakawirirana nehurumende ari paagreement. Saka kunyepa ikoko kutaura kusiko kuti ana mukoti vari kuramwa mabasa zvoita sokunga hakuna ana mukoti. Mukaenda kuzvipatara kwedu munoona ana mukoti variko, asi tiri kungotevedzera chete majuties atakanga tawirirana nehurumende. So zvese izvozvi zvinokwanisika chete kuti zvigozobuda kuvanhu kuti zvinzwike. Taona sokunge ndo imwe nzira inoita kuti zvijeke ruzhinji rweZimbabwe runzwisise kuti takamira papi.
Mutungamiri weZimbabwe Nurses Association vaEnoch Dongo vari parunare muHarare naBlessing Zulu weStudio 7. Sangano remakereke reZimbabwe Council of Churches rinoti nyaya yokunetseka kwevarairidzi yasvika pazvisina kunaka. Munyori mukuru weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mtata, vaudza Studio 7 kuti kunetseka kuri kuita varairidzi chave chinhu chinofanirwa kutarisiswa nekukurumidza sezvo vana vechikoro vari kushaya dzidzo yakakwana. Mufundisi Mtata vati vashedzera musangano pakati peZimbabwe Council of Churches, vatungamiri vemasangano evarairidzi uye vanyori mune zvedzidzo vezvikoro zviri pasi pemakereke kuti vabude nezvirongwa zvavanoendesa kuhurumende nekukurumidza kuti izvizeye. Vati havasati vasununguka kutiudza zuva nenzvimbo ichaitirwa musangano uyu.
Nyaya yatakatarisana nayo vawande ndeyekuti vabereki vakatobhadhara mafees, vana vanoenda kuchikoro but maticha haakwanisi kuenda kuchikoro nenyaya yekuti vanonyunyuta, maererano nemuhoro vachiti muhoro wavo unofanira kuuya ari ma US dollars kana kuti equivalent yemari yema US dollars yavaihora. Hurumende ichiti haingakwanisi kuva nemuhoro wakadaro.
Tiudzewo nyaya iripo yamakatarisana nayo.
Nyaya iripo yatakatarisana nayo inyaya yekuti haisiri nyaya yemuhoro chete. Takatarisana nenyaya dzakawanda dzeekonomi kuti ekonomi yedu yakamira sei. Saka while tine nyaya inechokuita nenyaya yemuhoro wevashandi vehurumende, kungava kuzvipatara, kungava kuzvikoro nekune zvimwe zvakadaro, nyaya huru yatakatarisana nayo inyaya yekuti tiite revisit social contract yenyika, kudyidzana kwehurumende, mabhizimisi nevanhu nyika yose kuti toita sei kutinde kumberi. Ndokusaka isu seZimbabwe Council of Churches nyaya yatinomanya nayo kwenguva yakareba yezvino inyaya yekuti panoda a comprehensive broad-based national dialogue, kana kuti nhaurirano yakadzika yenyika inoinkluda vanhu vose kuti tiwane gwara rokupfuurira naro mberi tiri pamwe chete. Iye zvino hatisi kufamba pamwe chete senyika, umwe noumwe ari kutamba akatarisa kwaanoenda. Saka inyika iri mumazango. Saka chero mukati mawana solution inongova solution inokunyaradzai one day, but mangwana panomuka mumwe achichema kuti zvakati hazvisi kufamba zvakanaka.
Dr. Mtata, sei muchiti iyi ndiyo nzira ingabatsira mukugadzirisa zvino munyika?
The reason why se church taramba chinsista kuti a broad-based national dialogue iri necessary inyaya kuti nhamo yedu haisi kueducation chete, haisi kuhealth chete, but iri kuma areas akawanda okuti panofanira kunge panomuonera pamwe. Maefforts ose ehurumende haagoni kurikognaiziwa kana vanhu vasiri kufamba nemuvono mumwe chete. Ndo nyaya yatiri kuinsista avawande.
Kuti paite kutaurirana kwamuri kutaura Dr. Mtata, vamwe vamunofanira kutidene magara navo pasi mukataurirana navo vari kuti chii, hurumende iri kuti chii, nyangwe ivo varayiridzi nevemabhizimisi vari kuti chii pamusoro penyaya iyi?
Tadaidzira musangano izvozvi vahwande musangano nevatungamiri vemapoka evarayiridzi. Nesuwo tadaidza masecretary education kuzvikoro zvedu zvemachurch. Tinovimba kuti zvatichanzwa kubva panhaurirano iyi tichazvipfuudzira mberi kuti tigonzwa kuti vehurumende vanoti chii pazvinhu zvichabuda panhaurirano idzi.
Avo vange vari munyori weZimbabwe Council of Churches, mufundisi Kenneth Mtata, vari parunhare kuHarare neStudio 7. Zvichakadaro vachiti vari kutaura semubereki vanomirira Mutasa North muparamende vaTrevor Saruaka. Vanoti vabereki vasaendesa vana vavo kuzvikoro kusina varayiridzi kusvika varayiridzi vadzoka, nekuti hapana anenge achivatarisa. Hatina kukwanisa kubata munyori mubazi rezvokubudiswa kwemashoko Vanik Mangwana kuti tinzwe divi ravo. Vasaruaka vanoti semubereki vanoshuva kuti deno zvaigona panguva ino iri kuitwa mabhajeti egore rinouya, hurumende yaiisa mari yevarayiridzi parutivi kuti vana vose vadzokere kuzvikoro kuti Zimbabwe ibudirire mune ramangwana.
Shoko rangu kune vabereki tanonoka nderekuti kuendesa vana kuzvikoro kusina vadzidzisi zvakangofanana nekunoisa vana wedu munjodzi takatarisa, nekuti pasina vadzidzisi hapana anovadzora. Uyezve vana vedu kuchikoro tinoti vaende kunodzidza, saka kusina vanodzidzisa vacho ndione paine chikonzero chekuti tivaendese. Dambudziko riripo nderekuti vana avo pavari kuenda vari vega vari kuzonosangana nezvakawandisa zvatisingatarisi tutange vachiita, tozovava kutoswerera. Mwana haarambi kuenda kuchikoro. Saka yambiro yangu kuvabereki ndeyekuti Kana kusina maticha, hapana chikonzero chekuti tiendese vana wedu kusina maticha. Ona shamwari yangu. Shaida kuti wambo mie kushika nyaya maticha ya gadziriswa. Ndi ndinofungidzira kuti vanhu vakazviita vari pamwe chete, hurumende ino kasika kubata shoko racho, zvotogadziriswa, vana wedu vodzidza, vadzidzi wedu vachifara.
Vasaruwaka, muri kutaura mashoko aya sani, semubereki nengo yeparamende, muri kutaura sani?
Inini ndiri kutaura semubereki, kubereka kunorwadza mudikani. Ndiri kutarisa mandiri kuswera umo ndichingoona upenyu hwevana zviri kuita. Uyezve inini nekunzwisisa kukosha kwekudzidza zviri kundirwadza zvakanyanya kuti nditarise vana vachitorakidza kuti hapana chiri kubuda muupenyu hwavo.
Chii chakonzera kuti mutaure zvese izvi vasaruwaka?
Inini ndakazvitarisa vabereki nevarairidzi shungu dzavo ndedzimwe chete dzekuti vana vedu vadzidze. Wana wedu wabudirire, wana wedu wawake nyika ya Zimbabwe. Nyika ya Zimbabwe goho nyika ine upfumi ichiita zvinhu zvakanaka. Zvakakosha kuti semubereki ndiso izwi rangu kuhurumende kuti iteerere zvikumbiro zvematicha. Nekuti ndinotoona kuti maticha ndo akabata upenyu hwenyika. Ndo haro hwenyika imwe naimwe. Tikawane nyika ine maticha asingadzidzisi. Tikawane nyika ine maticha ari kunyunyuta. Zvakutorewa kuti nyika yedu haichina mukana wekuti isimukire kana kuti iende kumberi. Saka ndatora mukana uno semubereki. Uyezve sechinhu chandaona chichitora nguva, hurumende ichitaura kuti muzvikoro muri kudzidzwa, ini kwandatenderera handisi kuona kudzidzwa kwacho. Saka hazvidi kuti tironge sehurumende tichishandisa information iri wrong. Chokwadi chiripo hurumende ngaiziva kuti muzvikoro hamusi kudzidzwa. Ndohwani. Chechipiri ndiri kuti tiri panguva yekugadzirwa kwebhajeti renyika. Ndiyo nguva yakatokosha kuti priority pamari dziri kurongwa dzibva dzatomekwa sure kuti dzematicha dzakwana dzaiswa parutivi. Kubatanidzirawo nemamwe macivil servants ngavapiwewo mari dzavo dzinokwanira. Asi nhasi uno mwana wechikoro kuti upenyu hwake ubude zvakanaka, hurumende ngaicherechedze kuti maticha ngavapiwe mari inokwana. Tiri pangu yekugadzira bhajeti. Ngapatoiswe mari pabhajeti ipapa inozadzikisa zvikumbiro zvematicha.
Avo vange vari vanomirira Mutasa Central muparamende vaTrevor Saruwaka vari parunhare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepa nhau anhasi. NewZimbabwe.com inoti hurumende yazivisa kuti yapamidzira varairidzi mari yemihoro nezvikamu makumi mana kubva muzana 40%, izvo zvichaona murairidzi achitambira zviuru gumi nezvisere zvemadhora emuZimbabwe, iyo inoenzana nezana nemakumi masere emadhora ekuAmerica. Chronicle rine nyaya inoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vashora kurwiswa kwakaitwa vanhu nevarwi vanopfurikidza mwero vechiMoslem kumaodzanyemba kweMozambique, vavimbisa kubatsira Mozambique mukurwisa vanhu ava. ZimLife.com rinoti ongororo yakaitwa nesangano reHIV Prevention Trials Network munyika nomwe dzemuAfrica kusanganisa Zimbabwe yakawana kuti mushonga wokubayiwa jekiseni wekudzivirira kubatwa neHIV uyo unotorwa kamwe chete mumwedzi miviri une simba uye unoshanda zvakanaka kupfuura mapirizi anotorwa zuva nezuva, zvichinzi zvichabatsira vanhukadzi zvikuru muAfrica. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Isusu taakutomira nepfungwa dzematicha nemaringe nhau zvekutoti zvikoro ngazvitovharwa kamba chose. Hazvibatsiri kuti vana ari kuvhura November kudai, vanga vasina kumbodza kubva Machi. Nhasi bonzi kwai mwana oenda wonzi ngautode mari kutanga. Zvinoreva kuti hurumende iri kurangarira here kuti kuna vana vanofanira kudzidza? Vana vatode mari kutanga vari kudzingwa kubva zuro kusvika nhasi vana vari kudzingwa. Apa hapana dzidzo. Zvitori nani kana hurumende ikasakwanisa kumisa kuti maticha maheadmaster asadzinge vana, student chose vabereki student nani ngatimire nepfungwa yema union nema teacher tirege chikoro chacho student nani izvino kuti hurumende isina hanya nesu.
Studio 7 apo maserasei totangotaurawo hangu nenyaya iyi yewana yechikoro yemateachers. Hamusikona here kuti government yedu ndiyo problemu? Vari kubhadhara masoja nemapurisa because vanenge vachiita kuti vavabatsire pauori hwavo. Maticha hapana kachavanobatsira panyaya yeuori hwavo, saka havapiwe mari. Zimbabwe yatomera mazino ekumusoro. Zimbabwe yakangofanana nemwana atanga kumera mazino ekumusoro. Nhamo yatinayo muzimbabwe haisi kupera izvozvizvi, ichazopera kana madhara ese muzano pf kana kuti tabvisa zano pf pachigaro. Ndatenda.
Makadii pastudio 7 vana mukoma jonga, toda kutaura nenyaya yeinoita rifaya haune zvivindi. Kuti tinoda bhegi rake rine gold raakabira nyika, Zimbabwe yaifi yakanaka nezanu pf Zimbabwe yaifi yakanaka. Takazviona pakambobava 250 something million kuGMB, vakasakadza GMB, hapana chakaitwa nepana Rushwaya, hapana chinoitwa. As long chiri vakaisa mwana mudiki wechidiki ari wezanu pf imbavha chete. Chavanodzidziswa chi kuchitepo kuchikoro chavo chiya chavakati chokwa chitepo chichiyaiya.
Makadiko muri yestudio 7, ndine nyaya yangu pamusoro penyika yedu yeZimbabwe. Ndinoona ine huori huri kumusoro-soro zvakanyanya nehumbavha huri kumusoro-soro rwakanyanya. Zvinoonekwa nevana muzvina bhizinesi vedzimwe nyika vanotozviona kuti kuZimbabwe dambudziko rinotadzisa kuti tinodyara mari kuZimbabwe huori nehumbavha. Asi isusu maZimbabwenzi mazhinji dambudziko redu huori nehumbavha hatihuoni. Munhu akangobudirira budirira zvimwe zvisinganzwisisiki kuti vanhu vafunge kuti pane pamwe pane kwaakabira nyika kuti adai. Aiwa, hatifungi izvozvo, tinongoti akaromba. Zvandoona sekuti shoko rokuti akaromba riri kutoshandiswa seadvantage kune vanhu vari kubira nyika. Nekuti kana isusu tikazongoti akaromba, nyaya yacho inopedzisira ichinge isina basa, yotadza kuzoenda kumataredzi mhosva kana kuti azotadza kuongororwa munhu uya kuti anofamba sei, ararama sei, akawana pi upfumi hwaanahwo. Nekuti isu tinongoti akaromba. Asi vemabhizinesi chazvo vanozviva kuti kune uori hukuru huri muZimbabwe. Saka dai tambotendawo kuti munyika medu mune uori, kwete kuti mune hurombwa.
Makadiko vateereri navashamarari vestudio 7, ndiitova advance ndiri pajosapa. Ndaidawo kubvunza maerana neaccident yakaitika pamukomana wechidiki uyo anoita nezvemabhizimusi. Handiti pakaitika maaccident kwemota mbiri ende vanhu vacho vanenge vakafa vese. Saka mubvunzo wangu uri pakuti ko avowo vanga vari muHonda Fit umo sei tisingaambonzwewo mazita avo pastudio 7 kuti chii chakatorawo nzvimbo? Chinoita kuti munhu angozikana paredhiyo inyaya yemari chete here? Inyaya yemari chete here? Ndibatsirewo ipapo, ndibatsirewo ipapo. Ndobvapo futi ndoenda pamukadzi uyu wokuba goridhe. Uyu mukadzi wekuba goridhe asatamba nevanhu, asatamba nepfungwa dzevanhu, ichifunga ichiti vanhu havazivi zvavanoita. Akambotanga kuti goridhe iri harisiri rake, ndere mukadzi wamunangagwa akisiriya. Obvapo oti akachinjirwa bhegi. Izvezvizvi aakuti winzai goridhe rangu. Akariona kupi goridhe iriri? Vasatamba nevanhu vane vava, havafanirwa kupuwa mari dzechibatiso. Vanhu vakaita sava vanofanirwa kuiswa mujere chaimo, mujere chaimo. Ndatenda hangu, ndatenda hangu.
Idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7. Isu hatina kwatakarerekera. Tumirai mazwi enyu pawhatsapp namba dzinoti 001 202 465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika. Muchikamu chino chinotarisa zvirikuitika muAmerica. Kutambidzanwa kwemasimba muAmerica hakusi kufamba sezvinotarisirwa nguva dzose. Mutungamiri weAmerica vaDonald Trump vari kuramba kushanda navaJoe Biden mukuchinjana chigaro cheutongi. Nezuro chikwata chezvipangamazano zvavaJoe Biden chakazivisa vanhu vazhinji vachashanda mukugadzirira utongi hwavaJoe Biden avo vachagadzikwa musi wa 20 ndira. VaTrump nemakurukota avo vari kuramba kushanda navaJoe Biden mukuchinjana utongi. Nyanzvi mune zvematongero enyika dzinoti izvi zvinoenderana nemaitiro avaTrump avo vanoti vanoremerwa nekukundwa kwavakaitwa musarudzo. Muzvinafundo chipodenderi vanoti mamwe makurukota avaTrump ari kuti vari kumbovarega vachiita zvavanoda kusvika kunyunyuta kwavo kwadzika.
Iko zvino kuAmerica vazhinji vari kubvumira kuti vaJoe Biden ndivo vakawina maelection achangobva kupfuura, asi vekudivi raPresident Trump vari kuti ivo vanokuda kuti nyaya dzacho dziende kumatare. Saka pari zvino vaendesa kumaloya avo kudzivirira kusainwa kwemapepa kuPennsylvania pamwe chete nokuGeorgia.
Pati pave nehumbowo here hwati hwabudiswa hunoratidza kuti sarudzo iyi yakabiridzirwa kana kuti haina kuitwa nenzira inofanirwa?
Vanotarisa nyaya dzacho vari kuti havasi kuona pari kunzi pakabirirwa, asi mutemo unobvumira ndinovimba dzingave 30 days kuti nyaya dzacho dzitariswe nemagweta zvozodecidewa kunzi pane pakabirirwa here. Izvi zviri kuitika hazvisati zvamboitika nemushandiro wakadai. Muna 2000 takaona vaGeorge Bush navaAl Gore vachiendesana kumatare nenhau dzekuverengwa kweFlorida, asi zvakakasika kugadziriswa. Izvi zviri kuitika ndezvekutanga muno muAmerica.
Professor Dendere, mutungamiri mutsva wenyika anofanira kugadzwa musi wa 20 January. Makakatanwa aya anogona kupedzwa here musi uyu usati wasvika?
Maziro angu ndekuti veElectoral College vanofanirwa kuisa masignature avo pamapepa emaelections by December 31. Saka kana kuri kuti zvanonokesa December 31 ndopanozoitwa madecision ekupedzisira. Maonero angu ndekuti hazvidaro, asi munguva ino yavaTrump tadzidza chinhu chikuru chekuti hapana patingati ichi ndo chichaitika kana kuti ichi hachisiri icho chavachaita. Kuda vanogona kuramba vari mumba kusvika musi wa 21 votozobuditswa nevemutemo, kana kuti vamwewo ndo vari kuti va Jared Kushner namai Melania Trump vari kutaura navo kuti vabude. Asi kana tichitarisa paTwitter, maRepublicans ari kusimbisa kuti vaTrump vakawina.
Pane zvizhinji zviri kunzi hazvifaniri kunge zvakaitwa kana kuitwa navaTrump. Chii chinoita kuti nhengo dzeRepublican Party dzitsigire vaTrump nenzira iyi, ivo vachinzi zvimwe zvavari kuita zvinogona kupinza kuchengetedzwa kwenyika pakaipa?
Kuya kwavaTrump mupolitics kwakachinja mamiriro anga akaita Republican Party. Ndikati pamwe nemadhemokrats acho, asi tichinyengesa kutarisa Republican Party kuti matraditional Republicans handisi kuona vane voice ravaimbova naro kare. Iri center right party, asi kuti yatova far right party. Saka handizivi kuti sei, but tinoona kuti kuda vana Mitch McConnell vane zvavakatarisira mukama wavana vaTrump zviri kuita kuti vasabvabuda pachena kuna vaTrump. Vamwewo vari kuti muWashington Post mubepa ranhasi vari kuti maRepublicans ari kungoti hazvina basa. Ngati vasiyei vamboita nguva yavo yekunyunyuta, asi tozogadzirisa zvinhu January 21 asati asvika.
Muzvinafundo chipodendere vari parunhare kuMassachusetts neStudio 7. Asvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvekare manheru anhasi apo tichikupai zvedzimwe nhau. Ini ndiri Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka.